vakawanda vakarasikirwa nevabereki nehama kumaDebereland havana magwaro ende problem yacho ndeyekuti ndiani anoupa umbo wokuti akazara nomunhu wakaurayiwa nemasoja e5th Brigade kumaDebereland. Kana ndanzwa kuti Mpoko auya kuzolauncha program yokuregister ivavo vanhu, ndozvibvunza mvunzo wokuti kukura hundi yacho yakapera rini. Mwana akazaura muna 1987 pakupera kwehondo yacho ane makore mangani? Ndenyi vasina kuita izvozvo nguva yacho after the war? Now vatanga kulauncha manje muna 2017 vachiziva kuti maelections ari muma 2018. This hazvisiri genuine izvi. Ndezvokubata vanhu kumeso kuti vanhu vafunge kuti ihurumende inokeya, asi ihurumende inokeya nezvido zvavo zvekuti nyorai kuitira kuti vanhu vofunga kuti hurumende iyi inofanira kuvhoterwa futi. I think itriki chete yeZANU-PF.
Asi vanhu vasina magwaro ekuti vakazvarwa rini kana kuti mabirth certificates uyewo zvitupa kana kuti maID vari kusangana nematambudziko akaita sei tichitarisa maDebereland?
Nokuti vamwe vanoenda kuzvikoro vasina mapepa, vanosangana nedambudziko rokuti kana asvika munguva yokuti anyore a certain exam like a secondary kuma form 6, that is the time vanosangana nema problem. Kana kuti vakarwarirwa vakafirwa, ndiyo problem manje. Hana magwaro, you can't get a death certificate. And vana vakasara vanosara vasina magwaro kuti baba ashaya, nokuti anga agara asina magwaro munguva yese iyi. So ukaona vana Mpoko vachienda ikoko, zvinhu zvinofanira kuitwa as ordinary business ne registrar of ne registrar yenhikirikiri. But ukaona vachienda vana Mpoko, iagenda haisi kuzvira vanhu tsitsi.